vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection muvulawanhasi vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo vakati hazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Ngatiyeuchidzanei tose kusanganisa vemapato anopikisa kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti ucharamba muri mumapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete yakabatanidzwa neropa rakabeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa havana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika, vakati hurumende yeZANUPF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANUPF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for our people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zviri kunetsa veruzhinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mayunifomu, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Vari mumabhizimisi vanovanda nemimwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashorawo vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANUPF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindura kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete zvichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese ewehurumende iwawo, ndo pazvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita sei mudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wepumula East mangwanani vachiitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizimisi munyaya dzekuchenesa nharaunda kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change CCC muvulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muvulawayo mangwana. Pakaitika mhirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo vebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANUPF uye vamwe vanotyira kuti mhirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Mrechu sachigaro weboka revechidiki veZANUPF mudunhu revulawayo vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti tisati engage in violence, the youth league timobilize vanhu zvakanaka tikambeine murunyararo towards maelections edu iita 2023 kana mabyelections emusa 26. Saka zvakadaro isusu as the youth league tikukambeina in peace. tukambe na Murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reTriple C muBulawayo vaSteven Chirodza, sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana yemusengi.